chokwadi cheizobva kwaiti kamvura yemafashamu akati wandei akaragamuzii vanhu mudzimba kuwadiko zvekuti makuseni vana vanakwanisa kuenda kuchikoro nemokisa dzinosakwanisa kusvika ikoko.
Chii chakonzera kuti mvura inge ichiita mafashamu kana kuungana kwatonzwa kuti yajenga zvakanyanya?
Kwayajenga kunosanganisa nemadhireneji yedu, dhireneji sisitimu yedu iri puwa imwe yacho, ndiyo zvinhu zvakonzeresa kuti mvura ijenge mudzimba dzevanhu.
Tiri kunzwawo kuti vanhu varasikirwa nemidziyo yavo yakawanda pamusoro pedambudziko irori matanha apa amunozotorawo sekanzuro.
Ya, ichokwadi chocho kuti vanhu varasikirwa nemidziyo yakawanda nekuda kwedambudziko remafashamu aisvika. Kati sekanzuro kwafambwa nemapurisa eVTRP neveCivil Protection Unit vachidedzera kuti vaone vasise kuti vanhu vasaradzirwa nemidziyo vakawanda zvakadini. Apa tarita nefiga yekuziva kuti vangani vaparadzirwa nemvura zvavo.
Saka kanzuro yenyu yatora here matanho yekuvhura migero inofanira kunge ichirasa mvura iyo iri kunzi yanga yavhara?
Yanga yasaa kubva kudhara kugadzira madhireneji awa, but inosangana nedambudziko rokuti hatina maAT moving equipment akakwana. Hurumende haisi kupa mari inokwana yedevolution fund yayo tikwanise kugadzira zvinhu zvakaita zvemabridge nemadhireneji.
Kanzuro yenyu vadhokotera iri kupomerwawo mhosva yekupa vanhu mastendi munzvimbo dzinenge madapana kana mawetlands. Izvi zvinozoita kuti kwakangoita mvura mvura inge ichijenga munzvimbo idzodzo. Munoti
nzvimbo yakadaro inzvimbo inonzi Garikai iyo yanga yambovakwa nehurumende ichida kuti ine vanhu vangambokwanirwa dzimba kukire nomuramba tsvina. Saka vanhu vava vakazipa dzimba vega chizvivakira kunzvimbo dzakasafanirwe. Nzvimbo dzekanzirwa makavakira makuva, vamwe vakavakira zvikoro. Saka ndodanha tindotora kuti dzimba dzakadaro idzodzo tipuhwe magwaro kubva kupwanya dzimba dzakadaro.
Munozviwana kwekuendesa vanhu ivavo here kana makamapwanya mavagere izvozvo?
Ndo zvimwe zvatinisa izvozvo, but nzvimbo dzavakavakira dzacho inzvimbo dzechikoro, dzimwe ndedzemakuva, but sekanzuro tichizama nepatinogona kuti vatadzirepo kuenda.
Mune kanzuro iri kushandawo zvakadii munyaya dzekufambisa mabasa? Tichiona kuti makanzuro akawanda ari kuchema nenyaya dzekushayiwa mari.
Ichocho chinoreva kuti mari iri kushayika. Sekanzuro yedu mari haina, iri kutambudzikawo nekuda kwekuti vanhu vagari havasi kubhadhara mari yevachisevhisi yedu iyi haisvika zvakanaka, nenyaya yekuti vazhinji vaenda kumabasa havasi kushanda nekushandwa yaiwanikwa mari igukuti yakaita sana zandi federibeta vazhinji veku vakadzimba mabasa yasarana mashoma. Saka
matanho apa hamuri kutorawo yekuti munge muchirikavha mari dzenyu kana zvikwereke zvine vagari?
Pane zvino tiri kumbotaura nevabereki mawadhi edu, makanzera ari kuita musangano nemaresidenti emawadhi mavo imomo kuti vakurudzire kuti vabhadhare mari, tichivapawo bhonasi yekuti vakabhadhara vakafika zvikwereti zvavo, tichivapawo mudzisiri kana mwe chete kuti vasabhadhara kukanzuro.